Vachamisa vauzazi yuru nezuru zvevanhu zvaungana pamusangano uyu kuti ZANU-PF yapindwa nekutya kukuru pamberi pesarudzo idzi.
Zvino ndanchiseka manzwa nokuchema nokuridza mhere. Ndikatwa munochema iko veZANU-PF. Inga makangoti hatina masikati. Inga makangoti hatina pasi. Inga makangoti hatina constitution. Machemezwa nemunhu asina budget. Imi mune mazupuko.
Vachamisa vatenda vachisano vange vari pamusangano uyu vakati vakadzoserwa pachigaro vachaita kuti nyika isabatwe seyageza negoka munyama. Vachamisa vatiwo vakasarudzwa havasi kuzosunga vanopikisa. Mumwe ataura pamusangano uyu akafadza vanhu mudzimai wavachamisa amai Tokozile Chamisa. Mumwe wavatsigiri veCCC ati anoda kunzi amai wenzira vemuHarare vati chavari kuda chete kuvhotera vachamisa vachiti kuZANU-PF hakuna chakanaka chingabudako.
Ndikukurudzira kuti vanhu vavhotere vaNelson Chamisa CC. Ndoenda kuti vanhu vavhotere nekuti kuda muzvinhambwe zvatambura vana vechikoro kudya chaiko. Hapana chisvini chiri kuitwa neNamunangagwa. Zvavari kungogona kuboora mari vachidya goridhe vachiita zvavo vega.
Mumwe womutsigiri weCCC asina kuda kudomwa nezita ati iye haasi kutarisira chimwe chinhu kunze kwekukunda kwebato rake reCCC musarudzo idzi.
Ino takambozivisa kuna Mwari hatidya asi tikaona vakadaita chitsotsi chavo aiwa kana kuri kufa ndopachafira nepo vakambotipotsa kudhara. Izvinoti hareti bokoti kana chikurova kana kuri kufa tireti yese iri kuiswa yese hatina basa nayo.
Asi vaGibson nyika dzino vanoongorora nezvematongerwo enyika vati vachamisa havafaniri kuramba zvinenge zvabuda musarudzo.
Mashoko aturwa navachamisa ekuti musarudzo idzi ivo ndivo woga vanokwanisa kuhwina sarudzo idzi. Imwe tsananguro yemaresults asingaburitse ivo semusarudzo handiyo. Zvine zvazvindotaridza zvingadaro kuita zviviri kana zvitatu. Chekutanga ndechekuti vachamisa vari kuzvidza hatingati mainstitutions edu emuno muZimbabwe anoongorora nyaya dzejekerere resarudzo.
Ikuwo vari kukwikwidza musarudzo dzekutsvaka mumiriri weparamende kuAppworth North vakamirira bato reZANU-PF vataura ikandishaya vatsinirawo mashoko avanyika dzino.
My election results haarambwi nemuromo. Kana uchiaramba unofanira kunge wakamira pagwaro remutemo zvinotemwa nezvakarayirwa nemutemo wenyika ino. Kuti chinyuro chako chiri kukupa kuramba zvabuda musarudzo chakamira papi woenda kumataredzi mhosva kana une chinyuro.
Pamusangano wanhasi pane mwanasi kana wechidiki aita detembo rake achikurudzira ruzhinji kuti ruvhotere vachamisa musarudzo dzemusi wechitatu.
Let's vote against plundering and looting of our national resources, our gold, our diamonds, our sector, and just benefiting the few in their colors of power. Let's vote against the cruel, clueless leadership.
Vanhu mamirioni matanhatu nezviuru mazana matanhatu vakanyoresa kuvhota musarudzo dziri kuitwa musi wechitatu. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.